manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi kuri musi wesvondo ndira 21/2024 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varairidzi voronga kuratidzira kutanga mangwana nenyaya dzemari dzemihoro.
Vanhu vari kubatwa vachifa nezvirwere zvakaita sana COVID vava vashoma nenyaya yekuti vanhu vakawanda vakabayiwa nhomba.
Hurumende yoronga kuparura chirongwa chekupa vanhu nhomba yekorera.
Vakomana veNamibia vakasangutya. Ndodaira kuti South Africa inogona kukundwa zvakare. Asi ukandibvunza Blessing kuti unopera semutambo uyu ndinoti unopera uri mangani.
Tichakupai zviri kubuda kubva kumakwikwi eAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Ii ndiro mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mubatanidzwa wemasangano anomirira varairidzi weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU unoti nhengo dzavo kutanga mangwana dzinenge dzisingaende kumabasa sezvo dzisina zvikwanisiro nekuda kwekudhura kwezvinhu zvichitevera mitero yakaiswa mubudget negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube inonzi nevakawanda yave kupa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru. Varairidzi vakaendesa tsamba yenyunyuto kubazi rezvevashandi svondo rapera asi kusvika pari zvino vanoti havana kupiwa mhinduro. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo. Asi mutauriri mubazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti havana ruzivo rwekuti pane varairidzi vari kuda kukanda mapadza pasi. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri weFOZEU Muzvare Tafadzwa munoda wafa.
Tichiri kuendera mberi kubva patakanyora tsamba yedu kuhurumende kupublic service hatisati tawana mhinduro kusvika close of business nefriday. Saka izvi zvinokonzera kuti isusu tiendere mberi chiri kuitika ndechekuti varairidzi vauya kuwikendi especially varairidzi vekumamisha vauya vachiwana mabhalansi hapana, chekudya hapana, marenti haana kubhadharwa, mafizi avanga vakavimbisa kumahedmaster ezvikoro zvevana vavo haana kubhadharwa. Saka zvinongokonzera kuti tiindire mberi nekuti titarise kuti mari yatahora haina kukwana.
Zvii chaizvo zvamuri kuda zvinoita kuti mukwanise kushanda pasina matambudziko amuri kusangana nawo?
Before October 2017 taihora 540. Tino appreciate kuti 540 yato irodziwa. FOZEU tinoti jehurumende yatipa 1200 considering nematax auya into salary. Matax aitiwa mumatax, saka zvinhu zvatinotenga nezvimwe zvese zvawedzera mitengo nenyaya yetax iyi yauya.
Sikava Mutuli Ncube vari kuti ivo mari yakabviswa kucovid allowance ichinzi yakuenda kumihoro yevashandi kana kuti masalaries enyu iri kureva kuti mawedzerwa mari?
Technically, nekuti gore rose rapera iri murairidzi anga achihora a basic salary of 195,000 kana chichiya. which ungava mari muma United States dollars ilita tikwenzi dollars ndo yakaisana saka apa kwango chizwawo zvicha because ine yakaisa ma US dollars yanga iri code halawo technically ungati chawedzerwa mari asi tichiri pasi izvi zvepoverty data mulai izvi pasi temari yataihora ini muna 2017 and then public service exchange iyo inoti hurumende haina mvumo yekudzisa mari yemuhoro pasina chibvumirano.
Mutungamiri wesangano reFederation of Zimbabwe Educators Unions kana kuti FOZEU muzvare tafadzwa munoda wafa vachitaura vari parunare kuNtabaziduna kuUmguza. Imwe nyanzvi munyadzi zveutano irikurudzira vanhu kuti vadonedzerwe nomba yekolera muchirongwa chiri kunzi nehurumende chichaparurwa musi wa13 kukadzi kunzvimbo dziri kupararira chirwere ichi zvakanyanya dzakaita seHarare, Manicaland, Masvingo, Mashonaland East, Mashonaland West uyewo nekumashonaland Central. Hurumende inoti yakapiwa nomba dzinodarika mamiriyoni maviri nesangano reWorld Health Organization. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata chiremba Dr. Simbiso Ranga.
Tinoona chiitiko ichi chiri danho rakanaka chose nokuti sezvatinotaura mune zveutano prevention is better than cure. Saka kuva nenhomba yekorera ichibayiwa kuvanhu vakawanda zvichadzivirira parara kwekorera in the long term. Asizve in the short term we still have to prevent further spreading yekorera through provision yewater iri clean uyezve kuti vaya vanenge vane chirwere vakurumidze kurapwa.
Nhomba idzi dzinonyatsoshanda here vanhu vakadzibayiwa nekuti takamboona kapaye nhomba yecovid mazuva ekutanga zvainetsa kuti vanhu vanyatsonzwisiwo zvinenge zvichifamba sei vamwe vachitofunga kuti ukabayawa unotofa.
Ava nhomba ndo chaita kuti zvirwere zvakati wandei zvipere zvinosanganisira even dambudziko recovid-19 ranga rapararira pasi pese richipo haro asi vanhu vari kubatwa vachifa nezvirwere zvakaita sana covid zvava vava vashoma nenyaya yekuti vaka vanhu vakawanda vakabayiwa nhomba kwozoita zvimwe zvirwere zvakaita sana polio vana mheta makumbo chaita kuti zvirwere zvisaramba zvichipararira pasi rese inyaya yenhomba. Saka nhomba yekorera of course it's not always 100% effective but it's better than no vaccination at all.
Munokurudzira kuti vanhu vaite sei kuti vasatapurirwe chirwere ichi?
Chatingakurudzira blessing ndechekuti vanhu vaite utsanana ndochokutanga chacho kuti kana vashandisa zvimbuzi ngavageze maoko nesipo nemvura yakachena kana vari kubika nekusuka michero nezvimwe zvikafu mvura iyoyo ngainge yakachena uye inge yakabhoiriswa kana kudziiswa. Totizve magathering akati wandei wandei kana kuri kundufu mawedding nezvimwe zvakadaro kumachechi vanhu vanofanira kunge vachifunga nenyaya yekuti korera haisati ichiri kupararira. Saka vanofanira kunge vachiita mamezures iwayo eutsanana kwese kwavanenge vachisangana kuitira kuti korera isaramba ichipararira.
Dr. Simbiso Ranga vachitaura vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica. Vaimbova mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa vanoti kumbonaya kwaita mvura munzvimbo dzakawanda kwabatsira zvikuru kune mbeu nezvirimwa zvange zvotsva nezuva. Asi varikurudzira kuti varimi vaise fotereza yeyuria kune nzvimbo dzine mvura yakawandisa sezvo isingakurumidze kuyeredzwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Muminda kwematiri chokwadi mvura yakanonoka kutuka tange tabatika zvakanyanya chavari nekuti ndo basa kwenu asi vazoturiko yakanaya zvakanakawo amirire zvinhu muminda kune vakawanikwa vadyara vaikatirukaika zvakamera zvakanakanaka vamwewo vakakumbisa kudyara dzinobeva zvinozomera ndotizvichiita sekunge mbeu yakazotsva nezora rakanyanya riye asi nekuramba zvina yako yaita kusvika pari nhasi mune mbeu dzakanaka dzakawanda dzaakuratidzika zvakanaka kuita seri dzekuti daikaramba ichingonaya nokuti kudyara kwacho kumwe kwacho takanonoka vamwe vachine shungu dzokudyara asi pari zvino zvitaidzika zviri nani
asi vanhu vanofanira kunge vachidyara here kusvika pari zvino kana kuti nguva yacho yapfuura
kazhinji nguva yapfuura nguva yekudyara ishungu zvadzoo vanhu vanga vaine shungu nokuti kana anga asina kupedza paakatarisira anova madyara asi nguva yekudyara tikakati pajanuary kazhinji kuti nguva yapfuura asi kune vane shungu manje asi manje anenge aregere maybe anga asina kugara akazvironga vari kunzi kana wapfuwa kuzvipira kutsvaga mbeu dzinokurungudza chaizvo kusvika asi zvako kuti haisiri nguva chaichaiyo kudyara ino
asi pane zvamuri kuona pane ichingabuda here muminda umu varimi vangakwanise kunhonga nhonga here kana kuti zvinenge zvakaoma chaizvo mwaka uno
ya mwaka wakaoma wakaomeswa sezvakataura pakutanga paya kuti wakanonokesa nonokesa kuzvipisa zvakanyanya asi nezvandiri kuonawo ikaramba ichinaya ikatsiva kunonoka kwayo nokuenderera mberi kusvika ikapedza mwedzi unouya uyu ikapinda kusvikana pakati pemwedzi uyo wamachi uyu tinonhonga
tombotarisawo iko kuwandisa kwemvura yacho iri kunaya hakukanganisi here vanenge vadira fertilizer vaya
ya mvura ikawandisa muvhudete siwa fertilizer inokanganisika inoendeswa pasi yatoti muchirungu lichini ndosaka varimi vane mvura yakadaro vachikurudzirwa kuti kana mvura yakawandisa mira kuita top dressing ichaendesa yuriya yuriya haizoendeswa pasi zvakanyanya asi zvo zvakadaro mvura haisati yasvika nzvimbo dzese kuti yanyanyisa kuti yakawanda zvayo pane yakawanda yakanaya zvakanyanyisa ichangobuda mukrismas umu yakatadza nzizi nemadhamu tabuda imomo haina kunyanyisa kunyanya ikunaya zviri nani
vaimbova mutungamiri werimwe sangano revarimi rezimbabwe commercial farmers union vawanda chabikwa vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti zvizvarwa zvemupalestine zvapa muhondo neIsrael zvasvika pazviuru makumi maviri nezvishanu kana kuti 25,000. Bazi iri rinotiwo varwi veHamas 102 vaurayiwa muhondo iyi. Asi pane vose vafa ava bazi iri rinoti zvikamu makumi manomwe kubva muzana kana kuti 70% vana nemadzimai. Muzuva radarika chete vanhu 190 nevasere vanonzi vaurayiwa neIsrael muGaza. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain vaGrant Shapps vanoti havasi kufara nezviri kutaurwa nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu zvekuti havadi kuti Palestine ive nyika yakasununguka asi vachiti inofanira kunge iri pasi peIsrael nguva dzose. VaNetanyahu vanoti havatambire kurudziro iri kubvawo kumutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden yekuti Palestine ive yakasununguka vachingoti inofanira kunge ichionekwa iri pasi peIsrael sezviri kuitika pari zvino. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeEgypt vaAbdel Fattah al-Sisi vanoti havasi kuzobvuma kuti nyika yeSomalia ityisidzirwe nedzimwe nyika. Izvi zvinotevera mashoko eEthiopia ekuti inocherechedza dunhu reSomaliland iro riri kuti rinoda kuzvipatsanura kubva kuSomalia kuti rive nyika yakazvimirira. Iko Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Dino kugamusirai kuti chirongwa chevechidiki chesondo rekareka chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nava Ben Jermaine Ncube. Avo vakatanga chipatara cheMen's Health Clinic Zimbabwe ngati nzwei vachitsanangura.
Chipatara chedu chipatara chevarume chete chiri kuti vanhu vanorapwa kunoku vanhurume nevakomana tinoti mateenagers and chese chanesa pamunhurume anokwanisa kuwana rubatsiro kuchipatara chedu akunyanya masexual reproductive health issues tingangoti madambudziko anoenderana nemishe bonde iri zvimwe zvinenge ana erectile dysfunction, premature ejaculation nana loss of sex. Asi zvichifurikidza chero chanoita pamunhurume anokwanisa kuwana rubatsiro.
Chii chakakupa pfungwa dzekuti unge uchitanga klinika yakadai?
Nenguva yebaba vangu vanga vasikunzwa mushe zvekare and mukuedza kuvawanira kuti vawane rubatsiro ndopandisacherechedza kuti muno muZimbabwe tati tava nayo men's clinic inova ndiyo kliniki yevarume chete. Kune dzimwe nyika sendiana South Africa yakabvira kare iriko asi muno muZimbabwe manga musina. Saka ndozvakandiita kuti ndifunge ko chii chinonditsatsisa inini kuti ndifambire nyaya dzacho tione kuti tinge tiinayowo muno muZimbabwe men's clinic.
Mavhura chipatara ichi ndeapi matambudziko amakasangana nawo kana kuti amuri kuramba muchisangana nawo pakubatsira varume ava?
Ndakatanga chipatara ndiri mudiki zvisingaite and ndandisina ruzivo handisi chiremba and ndandisina ruzivo nemetod yehealthcare. Saka kazhinji kachona mukuedza kutsvaga vanhu vekushandidzana navo vaindibatsira kuti chikwanisa kuvhura chipatara ichi. Zvainesa nekuti vazhinji vaingonditarisira pasi vachiti takangorooka mukomana akana zvakanoziva. Saka zvaindinetsa nyange nanhasi kazhinji kachona mune zvimwe zvandinenge ndichida kuita ndinosangana nemadambudziko anenge iwayo. Dambudziko rechituro pachirungu vanomati mapoor self-esteem behaviors. Kuti kazhinji kacho vanhurume kana tichinge tarwara kana kuti tisiri kunzwa mushe tinowanzoda kushingirira, kushingirira kusvikira tapora kana kuti kushingirira kusvika zvatozonyanyisisa. And naizvozvo zvokunyange kliniki yavapo zvanga zvekunyetsa kuti varume vakwanise kuuya kuzowana rubatsiro.
Pane kuchinja kwaitika kubva pamakatanga klinika kusvika pari zvino unoratidza kuti varume vanenge vava kugamuchira nyaya yekuti kana vakarwara vamanye kunobatsira?
Misiyano iripo, iripo misiyano zvakanyanya. Ndinokwanisa kungopawo mienzaniso miviri. Wekutanga ndeyekuti pafirst 3 months patikavhura chipatara hakuna kana munhu wana akauya. By the time pachisvika 6 months ndepakwata kutocelebratewa kuti atakwanisa kubatsira varume 100. Asi December 2024 muna February chipatara chinenge chakukwanisa icho 6 years and ndakamira sanhasi takwanisa kubatsira varume vanopfuura 13,000.
Kuona manominetwa pa 40 under 40 Africa, muri kunzwa sei nenomination iyi?
Nomination inondivhundutsa nekuti kana ndakatarisa kunyange vamwe vanhu vandisanominetwa navo vanhu vari kuita basa rihombe and vazhinji vachona ndana chiremba. Asi ndiniwo zvangu ndangoiswawo ipapo zvikanzi aiwa naiwo basa rati rakakosha. Saka zvinondivhundutsa nekuti ndandisina kunge ndakatarisira kuti basa rangu rakakosha zvokudaro. Kunyange zvichivhundutsa zvinhu zvinondifadzawo zvekare nekuti ndinonzwa kusimudzirwa kuti kurava kuti basa rangu vanotiita basa rakakosha.
Mashoko amungada kupa kune vamwe vechidiki ndeapi?
Ndinangoti kune vechidiki kunyanya vanenge vaine zvavari kuda kuita muupenyu, ndinovakurudzira kuti vangoshingirira. Kazhinji kacho kana une zvauri kuda zvinenge zvisiri kunzwisiswa nevanhu vazhinji, pamwe pachona unenge usina kana maqualifications anodikanwa kana ruzivo rwakakwana. Asi iwewe mwana mako kana uchiona kuti zvinobuda and iine shungu, chinoramba wakadzvanya.
Kwanhasi togumira pano, manzwa hurukuru yataita nava Ben Germain Ncube, avo vakatanga chipatara chevanhurume cheMen's Health Clinic Zimbabwe. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki, svondo rinouya. Ini ndiri Tavoka Ncube, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tavoka. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yes,
Manero akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande nechirongwa chenyu chezvechipembero. Nhasi ngatinzwei manzwisisiro anoita vamwe pamusoro penyaya yemasvondo maviri apfuura pamusoro pemubvunzo wekuti vakadzi vakawanikwa nevana vaAdamu naEva vakabvepi. Ngatitange nekunzwa kubva kuna My Faith vari kuMpumalanga kuSouth Africa.
Magadini kumutukoma Tanonoka Wande pastudio 7. Ndati ndibatsirewo kupindura mukoma avo vazvanzi avo vanovhunza nezvekusikwa kwaAdhamu. Bhaibheri richiti Adhamu paakasikwa naMwari wakazova nomukadzi wake Evha, ndokuzosvara vana vavo vaviri vakomana, umwe ndokuzouraya umwe. Uyu wakauraya umwe achibva azongofamba achienda. Asi paakaenda ikoko, Bhaibheri rinoti hanzi wakazosvika kunyika yenodhi ndokusvika oroora mukadzi. Mubvunzo wamukoma unoti ikoko wakwakanga kuine vamwe vanhu here sezvinotaura Bhaibheri? Nokuti Bhaibheri rakatiudza kuti kwakangosvika vanhu ava vaviri vokutanga nokuzvara vana vavo. Saka vanhu ava vakanga vakazobvepi. Regai njiti ndishandure mubvunzo uyu, asi ndichaushandura muchidimbu. Ndokuzokumbira kuti ivo mukoma Tanonoka Wande vatitsvagirevo shefi kana kuti pasta vechimoslem vagonewo kutirondedzera pamusoro penhau iyi. Zvandicharondedzera muchidimbu ndezvokudai: Mwari pavakasika Adhamu vakazomusikira mukadzi wake Evha, ndokutadza kwavakatadza kuparadhiso kwavakamugadheni mavakanga vari, vachibva vadzingwa ndokuiswa pano panyika. Vaiswa pano panyika Mwari ndokuvatanga kuvaropafadza nevana. Mukuropafadza kwavakanga vachiitwa nevana, Mwari wakanga achivapa matwins, mukomana nomusikana, mukomana nomusikana. Ndoo muzvariro wakanga uchiita Adhamu naEvha. Mashoko awandinotaura anowanikwa muQuran, bhuku iroro mukoma ndaikumbira kuti vagozoriverenga. Saka Mwari vadero vachipa vana ava Adhamu matwins, mukomana nomusikana, mukomana nomusikana, vaizoti kana vakura Mwari waizopa Adhamu muchemo kuti pamatwins awa zvapa zvabva mukomana nomusikana. Ivavo vazvabva vari vaviri avagwanina vakwanisi kuti varoorane, vaizoswaipana kuti umwe wotora uwe wazvanziyo umwe, uyu wotora azvanziyo umwe. Ndoo maitikira zvakanga zvichiita, ndoo mamirira zvakaita. Kuti muwane zvizhinji vaazvanzi vangu vandiri kupindura ava, tsvagai bhuku rinonzi Kurani. Kurani ishoko raMwari, zvinowanikwa muKurani. Takazvivanzigwa muBhaibheri. MuBhaibheri hamuna nhoroondo, asi mukaenda kuKurani munoshandiswa namaMuslim munowana nhoroondo yose, mibvunzo yose yamunayo yakazara mumusoro munoiwana muKurani.
Tinotenda zvikuru amai Faith. Ngatichinzwai kubva kune umwezvemuteereri wedu asina kutipa zita rake.
ndatirega indi tsanangurewo pano nemanzwisiro andinozviita maringe nezvinotaurwa neshoko ramwari. Katarisa mukati mebhaibheri mwari achisika Adam naEva. Asika Adam naEva panotsaurwa pamusoro pevana vake vaviri vekutanga. Kati mukatsidza mukarama muri kudzidza mukati mebhaibheri muchaona kuti vana vasikana mukati mebhaibheri kana kuti vakadzi vakanga vasingaverengwe mukati meshoko ramwari paiverengwa vanhu varume. Kana zvainzi paine vakadzi 50 paine varume 50 vanhu vese vari 100 muchaona kuti bhaibheri rinotaura kuti panga paine vanhu 50 instead yekuti 100 chikonzero vakadzi vakanga vasingaverengwa. Saka mukadzidza pamusoro penyaya iyo muchaona kuti Adhamu haana kuzvara vana vaviri vakomana ava chete, akatenge aitori nevana vasikanawo zvekare. Asi nenyaya yekuti vana vasikana vakanga vasingataurwe nezvavo kana kuti vakadzi vakanga vasingaverengwe mukati meshoko ramwari, nhamba yaiitwa kana masensus aiitwa mukati mebhaibheri paiverengwa vanhu varume chete. Zvino nyaya iripo panapa ndeyekuti Kaini paakauraya munin'ina wake Abel akadzingwa akaenda kunyika inotaurwa zvichinzi akaenda kunyika yeNodhi. Mukati mebhaibheri hapana chakavanzika chekuti titi zvinokoneka kuti zvitadze kunzwisisika. Zvinhu zvinotaurika, zvinhu zvinonzwisisika, zvinhu zviri pachena. Achibvunza pamusoro penyaya yekuti ko zvakambofamba sei nyika yeNodhi kwava kune vamwe vanhu here? Saka ndo matsananguriro andaita pamusoro penyaya yenzvimbo yainzi Nodhi. Asi bhaibheri rinoti kuve Nodhi zvichireva izvo kuti kudzungaira. Saka Kaini akanga ava mudzungairi. Ndatenda.
Tinotenda zvikuru vateereri. Kana muine mibvunzo tumirai maaudio enyu kuwhatsapp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Tichaenderera mberi nenyaya iyi svondo rinouya. Ndiri kuVoice of America Studio 7 muWashington DC. Ndini Tanonoka Wande ndichiti mosanga zvakanaka vateereri.
Tinotenda Tanonoka nechikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesse Simbarangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, pamutambo watambwa masikati ano Morocco yaita mangange 1-1 neDRC. Pamutambo uriko iko zvino Tanzania yakarwa Zambia 1-0. Kuti tize nezviri kuitika kumakwikwi aya, tabata muongorori wemitambo Mo Moyo.
Tichitarisa zviri papepa chaizvo takatarisa vatambi, Morocco inoratidza kuti itimu yakati rongekei, uyezve tichitarisa kutamba kwayakaita mutambo wayo wekutanga, mutambo uyu tachitarisa kuti Morocco yaifanira kukunda DRC. Asi kana waona mutambo weBlessing waona kuti vakomana veDRC vanga vakaronga zvakanaka, kunyanyanyanya panhau yekudefend apa. Vakwanisa kuti pese pavanga vachishaya pavanenge vasina bhora vanga vachibva vese vanga vachidefend, kureva kuti vanga vakarirongera gemu iri, zvinova zvaita kuti Morocco itambure nebhora irori. Asi ndinoti zvangu nematambiro aita DRC vanodeserva kubuda ne 1 point yavabuda nayo.
Mo, unoona sei mutambo uri kutambwa iko zvino izvi pakati peZambia neTanzania? Ndiye chipi chikwata chingakunde panozopera mutambo?
Vakomana veZambia ndoona vanofanira kubudirira. Pamutambo wavakatamba pekutanga paya ndakaona kunge vaitamba zvakanaka chaizvo. Dai vakangoti kwanisei kupedzisa machanza avaiwana vangadai vakakurira. Uyezve mukatarisa palog, Zambia iko zvino iri iri panumber 3. Zvinoreva izvo kuti mutambo uyu wakakoshesesa kwavari, nekuti vakasawana mapoints akakwana pamutambo uyu. Pagame rekupedzisira rinogona kuzonetsa kuti vakwanise kukunda, nekuti gurupu ravo riri very close, riri very tight, nekuti timu iri pamusoro yangu rine 4 points, ivo vane 1 point. Vakatowina nhasi, vatoendawo futi pa 4 points, vavo vatowo pamusoro pelog. Tanzania wo kana makazvitarisa inenge ingoriwo nepfungwa idzodzo dzekuti nhasi ndiro bhora ratinofanira kuhwina.
Ngatiitarisei mutambo wekupedzisira uchatambwa nhasi unenge uripo pakati peSouth Africa neNamibia.
Vakomana venamibia vakasangotya, ndodayira kuti South Africa inogona kukundwa zvakare. Asi ukandibvunza Blessing kuti unopera semutambo uyu, ndinoti unopera uri mangange.
Muongorori wenhau dzemitambo Momoyo aimbotambira Baimo neCapes United. Aiwa vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai tikusiyei maoko aGibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zitovo, siyela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Kulomgela kustudio 7 ngesonto mhlaka 21 kuzibandlela 2024 mokeftube. Endabeni zethu namhlanje.
Sokulama members of parliament afunwa izano lomnangako. IParliament ayisese indlu lapho kulungiswa khona umthetho ngabamele uzulu.
Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi kuyangiswa kwenziwa libandla lezano PF lemithetho ndaba evimbe abaCCC abafisa kungena kukhetho lwama-elections. Kodwa ibandla lezano PF lithi imithetho ndaba ilandela imithetho yelizwe. Zalethulela ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi kuyangisa okwenziwa libandla lezano PF lemithetho ndaba evimbe abakubandla leCCC abafisa ukungena kukhetho lwama-elections oluzayo. Lithi kusobala ukuba urhulumente weZimbabwe kafuni umbuso kaZulu. Kusanda kuvinjwa uMnumzana Amos Chibaya labanye bakhe abaxhotshiswa edale lepalamende uMnumzana Sengezo Tshabangu. UMnumzana Prince Dubeko Sibanda wayemele iBinga North edale lepalamende wavinjwa ukuba angene kukhetho lwama-by-elections nyakenye. Uthi akumalisi okwenziwa yimthethwandaba.
Lokhu osokusenzakele khathesi sokuyenze ukuthi ke ama-arms of the state womathathu wonke abe ne-illegitimacy. Kasatshengisi ukuthi a-operator okusemthethweni kumbe okusentandweni yabantu. Kasela mandate kaZulu. UZulu akasela confidence kiyo. Ngiza kutsho ngithi ukhangele ukuthi iparliamente kathesi kulama-imposed members of parliament. Akusela ama-members of parliament ayiwo afunwe ngabantu. Sokulama members of parliament afunwa izano lomnangako. IParliament ayisese indlu lapho kulungiswa khona umthetho ngabamele uZulu. Sokuyi indlu yokulungisa umthetho ngabamele umnangako. Now ungakhangela lakho singayangena la ku judicial uzananzelela ukuthi izehlakalo zonke lezi ezenzakeleyo zilulazile ijudicial. Ukhangela ukuthi khona asiqaleni ngathi singakakhuluma even i-recall yakhona yona leyo recall. I-recall indlela incwadi ezamukelwa ngazo eParliament kanye la ku-Ministry of Local Government kusobala ukuthi kulento eyayivele ihleliwe kwaba nokuvumelana kulezano phakathi. Kusobala ukuthi uTshabangu kasilutho ku-CCC and akula muntu ongakwaziyo lokho. Bathi ukuthi uthole amakhoti ethi ayamlalela, uthi uthole ospeaker nabo-president besinethi besithi bayamlalela. Kutshengisela ukuthi le yinto yahlala phansi yahlelwa ngoba asonto esemthethweni.
Kodwa ibandla lezomthetho kodwa kuyakufika lokho baba Sibanda. Izanu lithi
hayi, izanu PF zwana ukutshele Dube. UTshabangu khathesi ukupayroll uyaholiswa, uhola 10,000 ngenyanga.
Kulobu phakazi khonapho?
Hayi ka ipayslip asingeke sayithola but bonke abasebenza laye bazakutshela ukuthi uyahola khathesi uTshabangu ukupay njalo uyathola lamala wesiza bafuel everything. Uchabang uthengelwe imota emhlophe iFortuner, lokho kulobufakazi khona yahamba ngayo kathesi. Akala capacity yokuthi athenge iFortuner uChabang. UChabang akala capacity yokubhadala amagqwetha. Yikho igqwetha likaMnangagwa kusiba yilo eliyamela. Into esobala leyi.
Mm.
I think is profit.
So manje ilizwe liyangaphi nxa kunje?
Ilizwe lapho eliyakhona kathesi mbona ngani selisiya lapho okuyayenza khona ukuthi abantu bemelane layo izanu PF. Ngoba iproblem esikhona ukuthi phakathina kwama communities wonke akusela kuthokoza abantu kabasela qinisa ukuthi pho iphilo impilo iyangaphi. Now alingeke laba ilizwe lokuthi ama passport office every day uhlala ugcwele because abantu bafuna ukubaleka elizweni labo. Akula lizwe elinjalo, akula lizwe elake lama ngaleyo ndlela. So ke ngokubona kwami ke lapho sokuyiwa khona sokusobala ukuthi izalo PF isakholelwa phakathina kwama elections ukhetho kibo ngakusese into abayihloniphayo ngoba umuntu angahamba evote ivote yakhe kusasa bona bezalo bayakwazi ukuthi bayidisqualify bayakwazi ukuthi bethe alright sesirecola umuntu wena lo wamvotelayo njalo wasamvumela ukuthi angene kanti asiwo makoti afanayo esathi thina sihambe emakoti before 23 August siya kuthi kumiswe ama tafu candidates ayefakwe uChabang kobulawayo ye kwakubona kwabanjani anti kwahanjwa kuma elections la madabu candidates kathesi sokuthiwa kusela kusavunyelwa ama tafu candidates wasebefuna ukunika uChabang ibandla labunjwa ngabanye
lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda owayemele iBhinga North eDale lePhalamende wexoxa le studio 7 eseBhinga kodwa umnumzana Malaki Nkomo webandla lezanu PF yakuphika lokho.
Na itu kani leo ikuti ilize leti mandela ikonfisi ye Zimbabwe ikuti uti uze unge ni parlament umta wa uti aza ya luti uzeze parlament wana ave ekambe wiki iproces so nga leo nje la sina kenyele kuma labano uti ya teweza wuna kumbe ya teweza pisa tukunzo zwa isi lazi uti iza npf pati abantu ize le iza nyeva ule liketo liwea.
Iye kodwa kulabanye abantu abathi ukuvinjwa kwabantu be-CCC ngumthethwandaba kuveza ukuthi ibandla le-ZANU PF lidonsa ndawonye le mthethwandaba kambe ngabe liqiniso lokho?
Lawa angamandla umthethwandaba uzimele wodwa i-ZANU PF ibandla njengamanye amabandla asilawuli lutho asikhulumi lutho thina silandela imithetho eyadisayeli lizwe njalo nje uhulumende yena kunemithetho ayilandelayo njengohulumende ekhona i-ZANU PF uma sekuphele ama-elections lapha kube sokubunjwa uhulumende sokulandela indlada zonke zokubusa ezikhona so uthe singathi thina i-ZANU PF kulolu khetho ibe lamaye lesandla kumbe yathi mthini hhayi kukho thina sekuvuni esikwaziyo yukuthi umthethwandaba yiwo osuke wafaka isinqumo indaba ihambe emakhoti ayibuyanga ku-ZANU PF ihambe emakhoti so isinqumo sonke sivele lapha sivele kumthethwandaba thina asikho ndawo lapha.
Iye kodwa indaba wezihlala kuvinjwa abantu laba ngani into ezifanayo phela sonke isikhathi
akuye kuthi kuvinjwa ngumthetho usosa ukuthi umthetho wabo futhi angithi lapha laba bantu baqalana bebodwa ngale njenge-CCC thina i-ZANU PF asingeni ndawo okuyabe senjena nguhulumende lapha abake besezihlalweni ukuthi lokhu khaliswa njani lokhu khaliswa njani even iparlamenti ukuthi umuntu ahlale ephalamenti kuyangokusithi i-political party okuyo yona ithini so lezi zinto zabo abazibanga bekhona ngalo uma sezithe zafika eparlament sofanele ukuthi speaker of parliament amemezele uthetho angeke ayali ngoba umthetho wabo usitho ukuthi uma ibambe ephizinese lathi lokhu umuntu asimazi bakaasampuni eparlament wena phinde uwuphendise njani kusem party yena leyo emkhiphileyo uyabona ukuthi ezinto ziwaziwe segcee nto omunye umuntu uyafanta amazeyichawa umthetho uthi uphinde uphenduke wena uphikisane lomthetho thina i-ZANU PF zaze singasekho la kuyake sekungumthetho olawulayo.
Umnumzana Maleki Nkomo ukubandla le-ZANU PF waxoxa le-Studio 7 esefilabhosi. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Kalipani Mpukeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu othi ungunobhala jikelele webandla le-CCC.
Hayi, angikwazi lokho and I think isikhathi eziningi sephumile esikhuluma yena ukuthi akuyena izanu akasebenzisani lezanu and ngeke afasebenzisana lezanu. Ngingaphiwanga ubufakazi ukuthi nampu ubufakazi ngizothina kukho kunye engingakutsho, kumele ukuthi ngimkholwe lokho akutshoyo. I think lapho kuqakathekile ukuthi siqhubeke nge-system esebenza umhlaba wonke, ukuthi umuntu angafaka i-accusation kumele ayibheke up fele accusation. Ukuvela umuntu aphongwenza i-accusation ngomuntu bese siphe emthwini lo zigeze wena. I-system ingasebenza kanjalo. Umhlaba usoze ukwazi ukuthi uqhubeke ngendlela esikwazi ngakhona. Esikwaziyo ukuthi ungakhuluma ngomuntu yathi nansi proof, and then umuntu lo bese sithi ke anjani akwazi ukuthi aziphendulele. Kodwa into engayikhuluma laye wakhuluma khona konke into yakukhuluma public ukuthi yena uyisigoga nje manje ngenxa yokulwa lezana, akaziboni ezofa wajoyina izana or wasebenzisana lezana.
Lo umnumzana Kalipani Mpukeni, isikhulumele sikamnumzana Sengezo Jabangu obekhuluma le Studio 7 ekoBulawayo. Sinangena kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho lakwale Ukraine selibulele amasosha akwale Russia afika phose 4,376,000 kusukela ngesikhathi ele Russia ihlasela ele Ukraine. Abaphathintambo besigaba seGaza Strip bathi sekubulewe abantu abafika phose 55,200 selokhu kwaqhamuka impi nyakenye phakathi kweHamas ne-Israel. Sike sizwe ezamasiko. Namhla sixoxa le nyanga enkulu uDavid Muhabinyana Ngwenya. Sixoxa ngalokhu ke okuthiwa yikufungelana ijoyi. Ye, ukufungelana ijoyi kutshoni baba Ngwenya? Siyakwamukela kuhle.
Hayi, ngiyabonga. Ukufungelana ijoyi kuyabe kusenziwa ngabantu abazalanayo. Atsho ukuthi bani ungaphinde ungikhulumise. Dalwana bayethi ungangikhulumise. Ngalokho-ke kutsho ukuthi sebefungelene. Sengafungelana benze njalo. Ezulwini kuyabhalwa ukuthi bafungelene laba bantu, abasakhulumisani baze bayekhulumisana umlotha.
Ye, khonokho-ke
khulumisana umlotha abantu abadala babeqamula lelo joy ukuthi lingabulali umuntu.
Ye, ijoy lelo liqamula njani?
Ngabe qamula ijoy siyathatha inyama yosiwe yenziwe umhwabha, omunye abe ngale komnyango, omunye abe ngaphakathi komnyango. Ebegqinyelwa-ke ngoloya lolwaqhumela angaqhuma adle ephandle lola yadle aphume lokho betshintshana inyama leyami ziye phela baseseliqumile ijoy.
Ye, nxa kulungiswa kuvele kuqala ngaphi kusiya ngaphi? Ngibona okuqalayo ukuthi asilungiseli lokho.
Angithi uma khuluma kuqala ngoyoqalisayo uthi lalo omunye kwafungelwayo laye uselandela sebesidla-ke bonke bengadla bonke. Sokuthatha umlotha sebegeza izandla njengoPilato ekhwetshwa uYesu ukuthi kabulawe.
Singathi-ke umuntu omlandayo lo wafungayo mbani? Uqaswa mbani khonokho?
Ophungayo angithi nguye obaqamulela ijoy, kakukhethi ukuthi umuntu onjani, ingenxa ekwazi ukuba lamulela uyabalamulela.
Ye, kujala ukuthi balamulelwe umuntu onjani? Ye, umuntu onjani obalamulelayo?
Nxa engumuntu ongusiwaluwalu okwaziyo lo umuntu omdala ongafiyo nyanga okwaziyo ukuthi ijoyi lilanyulwa njani, kuyenziwa khona lokho. Ngoba phakathi emakhaya bakhona abantu abavele besaziwa ukuthi nxa kufiwe bayakhipha abantu endlini.
Ye, kodwa kusakhona yini khonokho ukufungelana ijoyi? Kukhona.
Ye, kukhona ebantwini abaningi kukhona. Ye, kodwa nxabe elingezwanga njalo liyabulala ujuqu. Lapho ukukhulumisana nje bahlekelane, hhayi kalitshoni omunye wabe ngafanga.
Chasisa khonapho baba.
Angithi nxa sekumile benza njalo, lo onguyo owakhawusilisayo ijoyele liyana akudingi ukuthi azele yinyanga. Uyabe umuntu omdala owaziyo ezinto zamasiko ukuthi kwenziwa njani lokukhipha abantu endlini nxa besiyelwe. Esiyageziswa uyabe ungumuntu onjalo, umuntu omdala owaziyo ngamasiko. Ayisiyo nto enziwa ngabe church ukuthi siyathandaza. Isiko aluthandazelwa.
Hayi jaba kakhulu baba Mgwenya, ungadinga kusasa ba.
Hayi bonke.
Ziwe manje. Sigcina amasiko
kwethu.
Ungakusenziwe manje.
Wamanje sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu. Siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Salibonani, salibonani bazalwane abathandekayo enkosini kundawana lapho elingabe likhona. Siyahlana njalo kulo hlelo lolu olokuvuselela umoya. Siyovuselela nje senyangeni yokuqala yomnyaka ka-2024. Siyabonga-ke namhlanje sizakhumbuzana ngelizwi lenkosi elitholakala encwadini ngokuloba kukaLuka isahluko sesithupha indima yeshumi lanye. Luke chapter 6 verse 10 sisiya ku-11 kufundeka kanje. Esebaqalazile bonke wathi kuye, yelula isandla sakho. Wenze njalo ke saye saphiliswa isandla sakhe. Verse 11. Base begcwala uhlanya bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu. Laba ke izicuku okuhlangela abaFarisi labo bonke abantu abebekhona wayebala ngaphezulu ngalo uyafica ukuthi kwakulamabutho, kwakulabathelisi, kwakulabafarisi. Bonke abantu nje babekhona ngoba wayekhuluma ezicuwini. Wasezohlangana ke engena ethempelini wabona umuntu wayelisandla esesitrabheni. Ngenye indlela isandla lesenza sitrabheni kwakumele silunge kuze umuntu abe lokuphila okufanana lokwabanye. Into emangalisayo yikuthi abanye lapha ababekhangele ukuthi uJesu uza kwenzani ngalesi sandla, njengoba njalo kwakuyisabatha. AbaJuda babengabantu abakhangele kakhulu ukuthi ngesabatha kwenziwani, njengoba bona babebambe umthetho kaMose ukuthi uzelihlonipha isabatha ungenzi lutho ngalo. Kodwa ke bakhangela uJesu waze batshengisa ukuthi yena ungaphezu komthetho kaMose, ukuthi into enhle kayilakuthi kunini kungaphi, kayenziwe. Izinto eziphilisa abantu kazinge isikhathi la ngendawo la ngokucabanga kumuntu. Into eswelekayo ikwenzela umuntu into enhle kungakhathalekile ukuthi kunini, ungaphi kumbe ungaphi lalowo muntu. Abantu bakhangelele ukubana laba benelisayo babenzele okuhle ngesikhathi leso bedinga lolo ncedo. Lundoda kuthi wayesehlale wahlala khonapho baze bamazi labanye mthambo abangazalani laye. Uthi undoda lo ulesandla esikhubazekileyo, kodwa kulanto ababemenzela yona. Into ababeyazi ukuthi nxa uJesu esefikile bazabona ukuthi uJesu lo uzakwenzani ngakho, babesemethwesa icala lokuphilisa, lokwenzela kuhle lo umuntu ababekwazi ukuthi udinga uncedo. Bona bengelalo, bengelandlela zokumsiza. UJesu-ke kuthi wabakhangela wabathalaza ebusweni ngobana wayeke wababuza ngaphezulu. Ungabona uverse 9 ethi, kanti kuhle yini ukwenzela umuntu into enhle kumbe kumbulala yini? Impendulo yaswelakala. Labe sibale khona kuthiwa impendulo yaswelakala. UJesu wazathi kuye, yelula isandla sakho. Uhlupho lwalungekho kulaba ababekhangele uJesu, labo babezenzisa. Yibo nje ababengafuni ukuthi umuntu lo asile. Umuntu lo wayedinga uncedo, wayebumba lezandla zombili azisebenzele njengabo bonke abantu. Kodwa laba ababekhangele babesola. Abantu kabayekele ukusola izinto ezisindisa abanye abantu, kanti bona izandla zabo balazo. UNkulunkulu asisize singabi le nhliziyo lengqondo yokulimaza abanye abantu. Asikhulekeni Thixo engcwele, sinike inhliziyo yokuphilisa, ukhuphe inhliziyo yokubulala, inhliziyo yomona. NgoJesu siyakhuleka. Amen. Thank you.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silo mfundisi Thandeko Zintimkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo. Okwamanje sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTaboka Ncube. Namuhla sixoxa lomnumzana Ben Jamel Ncube owasungula isibhedlela sabesilisa eseMen's Health Clinic Zimbabwe. Asimzweni elandisa.
Amasevisi esinawo aqalela ku-General Men's Health. Yonke into efikayo umuntu efisa uyakwanisa ukuthola usizo but nawo atsha ngethiwa ama-focus areas sikhalele izinto ezinjengabo i-rectal dysfunction, premature ejaculation, low sex drive.
Kuyini okwenza ukuthi ucabange ukuthi uqalise isibhedlela esikhangela abantu abesilisa kuphela?
Ngesikhathi sangikhona ubaba wami wayengezwa kuhle and sithole sikulinda ukuthi simhambise ethole usizo without any challenges. It was very difficult. But when I discovered ukuthi ngesikhathi sona lesana we didn't have a single men's clinic in Zimbabwe. Yabona ngahamba amanye ama-countries e-South Africa and so forth, balazo izibhedlela zamadoda specifically.
Ekuqaliseni isibhedlela lesi kanye lokwenzakala nje nsuku zonke esibhedlela lesi, yibuphi ubunzima elihlangana la?
Isibhedlela then I was young, bengile 23 years only and bengingena experience or ulwazi in field Asia, but the vision bengilayo. So ukuthola abantu abakade befuna ukusebenza lami, abantu bokungincedisa ukuthi into leyihambe phambili, it was very hard. And even nakathesi abanye abantu nabe ngikhayele babephonge ukuthi hayi lo umfana omncane ukwazini kalakho akwazi, but mina ngabe yilayo ivision engilayo ukuthi no izinto kumele sihambe kanje kanje kanje. The second one is basho ngesithiwa ama-healthy speaking behaviors. Yabona amadoda amaningi ithi engagula iyamhlupha ukuthi ihambe esibhedlela. Even mina nginje sometimes ma ngingezwa kuhle isibhedlela angilasho kodwa ukuhamba kwangikhona kuyangihlupha nami. Ikukuhlala kwethu njengamadoda nesitime yabo uzitshela ukuthi ngangcono ngichilisele kuzaba ngcono kuzaba ngcono.
Kusukisela liqala isibhedlela lesi kuze kufike namuhla sekube le nguquko na eyokwengezeleleka kwabantu abangobaba ababuya bezokwelatshwa?
Ya, ikhona kakhulu kakhulu. For the first 3 months bekuyela noma indoda eyiyoda eyabuya eclinic. By the 6 month mark yikho sasicelebrate ukuthi sasibone isesingudla amadoda 100 but kathesi on the 1st of February iclinic will be turning 6 years. And as of that case, it has been over 13,000 amadoda.
Sibona lapha ungomunye wabantu abanominethwe ku-40 under 40 Africa. Uzwa njani nge-nomination ile?
I-nomination ayethusa ngoba usually ma ngiyenzela umsebenzi wami ngabe ngingakwazi ukuthi kunabantu abaningi abawubonayo abananzelelayo ukuthi ngiyenzani.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lomnumzana Ben Ncube owasungula isibhedlela sabesilisa eseMen's Clinic. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTaboka Ncube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizasiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo. Emidlalweni ye-Africa Cup of Nations edlalelwa kule Ivory Coast, amaqembu avuka isiwa lamanye asephumelela ukuya kuhlandla lesibili lama-knockout stages. Emidlalweni edlalwe namuhla, iqembu le-Morocco libe nguthikile obhanqa 1-1 lele-DRC. Ele-Zambia lidlala khona manje lele-Tanzania elikhokhela 1-0.
ujaha weZambia uKaboy usenikwe i-red card. Weza Jesus Banda usipha okulandelayo.
Namhla ngo-10 ebusuku iqembu leSouth Africa labafana bafana eliphansi kungalane kaGroup E ku-AFCON lonyaka linqinilane leNamibia Brave Warriors yona engesibili kulingalane. Uthinashe Moyo uthi izanqoba ibafana bafana.
Imisha namhla abafana bafana yawina, bafana bafana yawina. Kwezinyeke mboni yama games ayidlala, hayi iyadlala sibe lokuzwayo. AFCON vele ayikho, ibafana bafana yawina.
Ngayithatha AFCON.
Hayi ithatha.
UFamous Dube ohlala kobulawayo uthi uzaba nzima ukuthi iqembu lamazwe eNingizimu Afrika athathe inkezo ye-AFCON.
Hayi indlala ye-AFCON, hayi. Based on the results at the connect senzakala, ngibona ingani ha yekuhard ukuthi any team from Southern Africa to win these games because yesterday I was watching this team Burkina Faso. The way they were performing and other players on the Northern Africa, Pepe and other players, they are playing very well. So, in Morocco, based on what it has done on the World Cup, I think even South Africa today might lose.
Kusasa kule mdlalo ocina ukuhlandlala uqala emdlalo yeAFCON eLegini Bissau ngilana leNigeria iQuatara Guinea lalo lishana leIvory Coast eMozambique zangilana leGhana njalo keVed eChaya eziwayo idlala leGibhite umbusi sibanda layo ohlala kobulayo ufisela eMozambique inhlanhla enkulu
kulo mdlalo kusasa weGhana leMozambique mfisela eMozambique ukuthi wine hayi ngoba iSouth amateam eSouthern Africa mbona kumele kube le1 iqualifyayo incedisa iCape Verde sifike kachana.
Umncintiswano weAFCON 2023 awukakhanyi kuhle ukuthi iliphi iqembu elinganqoba lithathe inkezo. Umanakani Legwa uthi imidlalo le inzima.
Hayi AFCON so far yaqhuba sibili mnandi. Esengubonile ukhaya ngani hayi uSenegal yathembisa leMorocco la yathembisa yikho sokungawina khonapho kukhaphuleki. Kusasa njengoba iMozambique la idlala leGhana bona ngani iMozambique yiyo ezathatha
umncintiswano weAFCON 2023 awukakhanyi kuhle ukuthi iliphi iqembu elinganqoba lithathe inkezo umanakani Legwa uthi imidlalo le inzima
kunzima lapha lokuyithimulo kokuthiwa yiCape Verde mbona ngani kuyaphambili lokhuya bengicabanga ukuthi ingxenye iCameroon ezake zamazame but ayukhiphi onana noma nje mina ngimthanda ngisithi ngoemani kodwa yeshi hayi amboni iCameroon seyaphambili ingxenye vele izahliphume yayo kulast 16 ayikwani leya team leya and mbona ngani team ezingane ezinzima ukudla kade singeze West Africa akhanya ngani ngapha kuSouthern Africa amboni siphumelela sisiya ngapha
uku iningi labantu bezimbabwe bazilibazisa ngokubukela imidlalo yeAFCON unqabona kude ngesikhathi umnotho welizwe udonsa nzima ngimele 27 ngikobulawayo igama ngeza Jesus Banda
so kakhulu eza Jesus Banda kusasa ke zimi kanje Guinea Bissau versus Nigeria kuzobuya ke Equatorial Guinea yabe ngikilana khona ngale ye Ivory Coast sobuya ke iMozambique iyachana ke leGhana kuzobuya ke Cape Verde versus Egypt. Sizibona njalo lokuthi abantu bathini nxa sikhangela kuVOA Ndebele Facebook page. Lingakhohlwa likhasi leni leli elithakazelayo. Ukhosa Mdlovu uthi South Africa will win 2-1. Lapha ke sikhuluma ngomdlalo phakathi kweSouth Africa leNamibia uthi South Africa izanqoba 2-1. Kuzobuya ke uRyan Mgcini Ndlovu uthi Namibia izanqobela South Africa 2-0. Kuzobuya ke uFarai Msengwa uthi thina sihamba leNamibia ngoba yiyo phela eduzane lathi amaZimbabweans. Kuzobuya ke uPeter Ndlovu angena kuyaqinisa ukuthi lo hlobo lo Peter unsuku zonke uPeter Ndlovu ke uthi amazwe la ngawe izwekazi leAfrica siwafisela inhlanhla omabili leni Lance Phiri uthi hayi good luck phela kuNamibia silifisela ke inhlanhla ukuthi linqobe. Kuzobuya ke njalo usinqobile Spanda ukuthi sibone ngazani ele South Africa izashayizwayo ye kunjalo singagqibi uhlelo lwethu lwamhlanje ukuthi sikhangele indaba ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kuyayangisa ukwenziwa libandla leZANU-PF lemithethondaba yeZimbabwe evimbe abe-CCC abafisa ukungena kukhetho lwama-by elections. Kodwa ibandla leZANU-PF lithi imithethondaba ilandela imithetho yelizwe. Lingakhohlwa ukusithumezela i-email ku-email yethu ethi studio7@vonews.com kumbe lisitshale inombolo lithumele imlayelo yenu ku 1-202-465-0318 yoke iWhatsApp. Olubalisa ngenjabulo ngumthebo Stemba uKip Stube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.